Andinoziva ndezvekuti sarudzidzo kweAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapuresidendi nozotungamira nyika. Vane tsika yakati kanyani haina kunyanya kuita nedzimwe nyika dzinongoti vanhu vakandokanda vhoti yavo yotoverengwa ipapo ichibuda. Ndingati pane vhoti mbiri dzinoitika ipapo. Vhoti huru yekuti wawana vanhu vakawanda ndiani. Kozouya vhoti yechipiri inoitwa ichibva pauremu hwemastates kana kuti hurumende dzinozvitonga dzoga muAmerica, nokuti America ine federal system yokuzvitonga zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo. Uyezve titarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveAmerica zviri munyika yose, saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposvo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa, asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa. Saka ndingangoti zviripo zviri kutopikwa izvozvi, handingati zvanonoka maonero angu.
Vangwenya, maonero enyu nezviri kuitika musarudzo. Tiri kuona vari kubvunza, vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo.
Ini chandinonyanya kufarira ndechekuti chekerere yacho pavanenge vachikampeina zvese zviya zvakabuda pachena. Hapana paunoona kuti apa pahurumende kana kuti munhu ari kutonga tozoziva sevaTrump dzimwe nguva vanotaura vachienda kwavakatarisa ikoko, asi chekerere yacho zvinonakidza. Asi ukanyatsoongorora kuti inozi the biggest democracy munyika yaiti United States India havatori mazuva akamuna inopotisati navo here. Yakanaka kuti sarudzo isazokondrolwa nemunhu umwe sezvatinoitwa kuno zvanachikumba zviya zvaro, kuti zvanachikumba izvi sistemu yacho inokonzera uore, nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuti hazvinoda hurumende. Saka devolution yacho yeelectoral devolution ndinoifarira, asi handioni chinonyakunetsa kubereka mabhoti. Mabhoti acho maelectronic bhoti, mamwe yakauya eposo azvizoterwa navazembe chatikuku. Hapana chinonetsa, inoona kusokuti kunonoka kwavanoita kuti vataurire mari dzavo kunokonzera kusagadzikana. Ngavashandise uzivo rwavo netekinoloji kuti kana bhoti yangopinda muchina yatoverengwa hazvitsvaki 5 days mabhoti averengwe muAmerica. Aiwa, inoona kuti ngavagadzirise nyaya yacho kunonoka kuverengwa kwemabhoti.
Ngandibvumira kumbopinda ipapo.
Pindai Dr. Zembe.
Zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo. Mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda, apedza kuverenga zvotobuda. Saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa zvitongobikana ipapa zvichitobuda, zvapedza kuverengwa zvobuda. Saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvingeze mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana siyana nemitemo yavo yakasiyana siyana nemasarudzo nokuzviita izvozvo, asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kupingwa nomunhu kana mumwe.
Vangwenya, mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo. Pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vaakubva vatanga nekuenda kumatare edzimosva?
Aiwa, kademokrasi kajudiciary ibasa rakasimba. Mumurero mutemo ngaritaure, kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare. Ndinofunga zvakanaka kuti vari kuchema-chema maRepublicans navaRepublicans nepennsylvania hazvinei nebasa vari kuchema nechii. Chiripo ndechekuti kana pane chigumbu ngavaende, ndo dhemokrasi yachokuta kuti zvinyatsotenhurwa chichemo chavo chichabudiswa pachena.
Dr. Zembe, pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vaakupikisa.
Ndingangotsinhira zvarehwa navangwenya. Zvikuru tichiziva kuti muAmerica mutungamiri unonzi purezidendi kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho, haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho. Unenge avavo mukwikwidzi. Zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo. Saka unenge akasununguka kuti agununa amanyire kumatare, kwete kunoudza matare zvaanoda. Saka ndati ndijekeze ipapo kuti zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno kwedu kuZimbabwe.
Vangwenya, kune sarudzo yeseneti zvakare, zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyo?
Vamwe vari kuchitedwa zvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunanga hwakatsika hwakatsikira vanhu zvikazonyakuwandira kuma Republican zvinozonetsa nekuti pane imwe mitemo inenge ichida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsika here.